se bokare crisis Zimbabwe coalition tiri ku Maputo nekuti takaona zvakakodzera kuti tisimbise nyaya yedu ye regional solidarity kuchikidzana kweZimbabwe nenyika yeMozambique. Zvikuru sei takatarisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe maringe nezvematongerwo enyika. Zvakarewo chimwe chinangwa chaita kuti tiende kuMozambique kutarisawo kuti dambudziko remuZimbabwe yatingati crisis pachirungu iri kuramba ichidzika, ichidzama, ichikura, zvakare ichibata nzvimbo zhinji yatingati multifaceted muchirungu. Sakawo tinofara kuti izvi tiri kuzviita panguva iyo izwi rekukumbira kuti munyika muve ne-national dialogue nenhaurirano riri kukura richienderera mberi.
Asika iyo Mozambique ine matambudziko ayowo munyika imomomo kusanganisira nyaya yehondo.
Tiri kuziva kuti munyika imomo muregion yeCabo Delgado mune dambudziko ranetsa zvisingaiti kurwisana kurimo uko kwaita kuti vanhu vanodarika 2500 macivilians vafa kubva mugore ra-2017 pakatanga kusagadzikana uku. Sakawo ndezvimwewo zvatiri kufungidzirawo zvakare kuti tingataurawo kuitira kutiwo tisangoenda tichichema nezvedu zvemunyika chete zvinotitambudza, asi ione kuonesanawo kuti zviri kuvatambudzawo ivo senyika yeMozambique zvingabatsiridza newo sei kuburikidza neiyo yatinoti people to people solidarity kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ndivanani vamuri kuda kusangana navo?
Macivil society organizations. Tichasanganawo zvakare nevamiririri veFRELIMO inova ruling party kana kuti sangano riri kutonga imomo muMozambique. Tichasanganawo zvakare nevemedia vanoita zvekunyora vachisambadzira. Munhu wese akakosha panyaya iyi ikoko kuMozambique. Tichasanganawo zvakare nemapolitical analysts nevamwe vane chekuita kana kuti vangabatsiridza vakaita sema ana muzvina fundo nevamwe.
Chinangwa ndechei chekusangana nevanhu ava?
Tichionesanawo kuti tiwane kubuda nema solutions ari grown emuregion kuti tinge tichikurira mukati mematambudziko ari kusangana nenyika mbiri idzi dziri muSADC.
Asika veZANU-PF vari kutivo munyika hamuna dambudziko, takamboona kuchiuya chikwata chakabva kuSouth Africa vakati aiwa munyika hamuna dambudziko, kunyange hazvo bato rinopikisa reMDC Alliance riri kuti munyika maberekera ingwe.
Tinoziva kuti maonero anosiyana uye izvozvo hazvimanikidzwi kuti tinge tichiva nemaonero akafanana, asi tinoziva kuti dambudziko iri ZANU-PF ndiyo yevamwe honzeri yedambudziko iri. Saka ivo havakwanisi kunge vachibvuma kuti tine dambudziko munyika. Saka ivo vanodzoka voti hatina dambudziko nekuti ivo vari kumusoro uku, vari kure neruzhinji rwevanhu, havazivi mariramiro ari kuita vanhu vemuZimbabwe nemagariro avanenge vachiita zuva nezuva. Saka zvinhu zvatinodawo kuti tinge tichiyeuchidzana nekuzivisana navo, tichinotaurawo nemamwewo maliberation movements kuti vagotaurawo nevezanupf kuti vange vachinzivisa kuti zvinhu hazvina kumira mushe munyika yeZimbabwe. Tikatarisa izvozvi kuti vangani vana vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvisiri kugara munyika medu, zvakapotera kunyika dzakafanana neSouth Africa neBotswana, ikoko kuMozambique, tingati pasi rose kusvika kunana UK, America nedzimwewo nyika dziri mhiri kwamakungwa, tochizvibvunza kuti ko vana ava vari kutizei, wochinzwa ivo vachiti munyika hamuna dambudziko.